Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri zvita 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weZANU-PF unotanga politibhiro yebato iri ichisangana muHarare kuti ibude negwara remusangano wepagore webato iri. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yavatenda ibiti kumatare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshishikana zvikuru nedambudziko rakatarisana nevechidiki avo vari kushandisa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare remagistrate amai Gloria Takundwa nasi vati vachaenda kudare repamusoro rehigh court kuti vapiwe mazano ekuti vobata sei kutonga kwenyaya yemutedzeri wasachigaro MDC vatenda ibiti mushure mekunge pabuda umbowo wekuti mumwe muchuchisi vaMichael Reza vakaedza kuda kupindira nekutora divi panyaya iyi. Vabiti vari kupomerwa mhosva yekutaura zvavaiti zvabuda musarudzo Zimbabwe Electoral Commission isati yazvizivisa. Asi vari kuramba nyaya iyi. VaReza vanonzi vakanyora tsamba kuna vatavani mupofu vachishandisa nhare mbozha yavo vachiti vainge vasiri kufara nematongerwo ari kuitwa nyaya iyi namai Gloria Takundwa. Vampofu vanoshanda kubazi rekurwisa uori muofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Special Anti-Corruption Unit in the Office of the President and Cabinet. VaReza vanonzi vakashora Mai Takundwa nekubvumidza vatori venhau kuti vatefenyure nyaya iyi vasina kupiwa mvumo nemutongi mukuru wematare. Gweta ravabiti amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti vaReza vanofanira kuferefetwa nemapurisa uye mashoko avo anoratidza sekuti vematare havana kuzvimirira. Asi hofisi yevachuchisi ichimirirwa navaJonathan Murombedzi yati inoda kuti patange paitwa ongororo yekuti vaReza vakatumira mashoko aya here kana kuti kwete. Nyaya iyi yabva yanzi ichanzwikwa musi wa21 zvita, asi amai Mutetwa vabva vaisawo chikumbiro kudare chekuti vabiti vapiwe gwaro ravo rekufambisa iro riri pasi pedare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Mabatirwo akaitwa nyaya yavabiti inyaya yanga isingafanirwi kunge iri kumatare semaonero edu. Inyaya iri inyaya nhando inotaura nyaya yemaresults. Hapana kana mutemo wakatyora vari kuda kunyeperwa kunzi ndivo vakakonzeresa mhirizhonga, asi munhu wese akaona masoja achipfura vanhu. Iko zvino vaakutaura nyaya yemaresults aneka akangoisiwa pamadziro. Chinongodiwa kuti munhu ungeita somu uchibatanidza maresults ari pamadziro ipapa sezvinoitwa pamutemo. Inyaya isingafaniri kunge iri dare. Zvinhu zvinoitika kune nyika dzimwe dzese idzi kunoitwa maexit poll, vamwe vanotoanaunza vana CNN totanga kuanaunza zvisati zvatomboita kuti ivo pamaprojection ravo hakuna ndinhingi. Saka zvinotishamisa kuti muno Zimbabwe munhu aaiwa uri kutaurira izvozvo zviringori pachena jekerere. Inyaya isina kana basa rose.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa pakutongwa kwenyaya inyaya yemumwe muchuchisi vanonzi vaReza ava. Muri kuonawo senyaya
vaReza ava vari kuita ameno kuti shungu yavo panyaya iyi ndiyei. Vareza varikufanirwa kunge vari independent prosecutor asi havasi kuita zvehu independent prosecution. Varikumanyira nyaya iyi mberi, vapinda mberi kwenyaya, varikuvhiringidza nekupiringisha varikutonga. Zvinova izvi zvisingafanirwa kunge zvichitarisirwa nekuda kutyidzira dare.
Saka pangagadziriswa sei ipapa? Munoona pachizotongwa here nyaya zvakanaka zvekuti munhu wese anofara nemutongo wacho?
Aiwa, ndosaka tiri kuti isusu nyaya idzi hadzifanirwa kunge dzichisiyiwa. Nyaya idzi hadzisi nyaya dzinokwanisika kutongwa zvakanaka nekuti mareforms atiri kutaura kumakoti hasati aita. Mareforms atiri kuda kuti matara ange ari independent zvakakwana hasati aitika. Zvino zvinongozopedzisira zvosoresa nyika, zvotaridza nyika kuti rule of law haisati yadzikamidzi munyika yedu.
Munyori wezve munyori tinodzokera zvakare mutauriri webato reFDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Musangano wepagore webato reZANU-PF vatanga nhasi politibiro yebato iri ichizeya gwara richatorwa pachaungana vakuru vebato nevatsigiri vavo kuEsigodini. Musangano wanhasi uyu ndewekutanga kubva zvasarudzwa vaEmerson Mnangagwa kuva mutungamiri webato iri gore rapera. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvhurwa kwemikana nekuita mabhizimisi muZimbabwe. Mangwana Central Committee yeZANU-PF ichasanganawo kuti izeye zvaturwa nhasi nepolitibiro kumuzinda wayo muHarare. Mukuzeya nezvenyaya yemusangano wepolitibiro wanhasi, Tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana.
Wayo musangano wepolitibiro nhasi wanga uchifokasa neconference, national conference iri kutanga in the next 2 days. Saka basically wanga uchingoona mapreparations nezvese zvasara kuitwa tichiwana mareports from the various committees.
Vamangwana, mungatiudze kuti musangano weconference uyu wakakosha zvakadii kubato renyu?
Musangano weconference wakakosha zvikuru kubato redu nokuti ndopatinowana mukana wokuungana semhuri tichitarisa kuona kuti gore zvarapera zvii zvatakakwanisa kuachivha, zvinoda kugadziriswa nezvipi, patakakonowanda papi. Mhuri yese yeZANU-PF kubva kumativi mana enyika inenge iri pamwe chete ichiongorora musangano wavo kuti mberi tinoda kuita sei, tousimbisa sei. Saka wakatikoshera zvikuru nokuti ndopatinoita tinoti review kana kuti analysis yestrengths and weaknesses of our party.
Tichitarisa gadziriro yenyu kusvika pari zvino, mungati muri kufara here negadziriro yacho kana kuti pane zvimwewo zvirewarewa zvichiruda kuitwa?
Hapana, zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Pokugara pakarongeka, chikafu chakarongeka, transport yokuya kwamadelegates yakatorongeka. Saka tingatoti izvezvi tatotangisa conference yedu. Chokutanga chatatotanga nacho ndiwo musangano wedu wepolitiki wataita nhasi. Then mangwana takuita central committee. Then zuva rinotevera vanhu vakutofamba kuenda kuconference Friday tubva tatotanga. Saka zvinhu zvese zvarongeka, accommodation yakawanikwa, chikafu chakawanikwa, transport yakawanikwa, izvozvo kana zvatodaro musangano watofamba.
Asi kavamwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi hakusi kutambisa here mari kuita musangano yakadai kumatunhu ari kuri uko?
Kwete, zviri muconstitution yedu yemusangano. ZANU-PF inosungirwa neconstitution yayo kutoita musangano uyu. Saka mamembers emusangano, maprovinces, tinotoita mudeme mudeme toraisa mari yokuti tisangane semhuri imwe chete tigongora zvinhu zvomusangano wedu. Saka kana tichidya mari yedu tichironga zvinhu zvomusangano wedu hatisi kutambisa mari, tiri kutoronga kuwina election inotevera. Kana vanofunga kuti unotanga kuzoronga nezveelection vadaidzirwa maelections vanogara vakadyiwa neZANU-PF vochema vachitorabirwa, isu tiri pamberi panyaya dzokuronga.
Mubvunze kupedzisira, saka ratingatidingindira guru remusangano wegore rino nderei chaizvo?
Dingindira guru nderekutarisa nyaya yeupfumi kuti toita sei nenyaya yeupfumi hwenyika. Ndodingira tiri kumhanya naro.
Munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. We'll be right back. Sangano rinomirira vashandi mubazi rekupinda nekubuda kwevanhu munyika reImmigration Workers Union rinoti harisi kuzozorora kusvika nyaya yekumbunyikidzwa kwarinoti kuri kuitwa vanhukadzi pabasa yakataurwa kumapazi ehurumende akasiyana-siyana yagadziriswa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weImmigration Workers Union vangosana mutunzi vati sangano ravo rakanyorera kumapazi akasiyana-siyana ehurumende asi pari zvino komishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yegender commission ndiyo yega iri kuongorora nyaya iyi.
Vanhu vanofanira kubata nyaya idzi vakawanda, iyo hurumende pachayo kuti usei kuti parliament minister of home affairs, permanent home, permanent secretary, minister chaiya chaiyi afanaga chachibata nekudi rake mwana wacho bata, but out of all these vanhu vanofanira kubata nyaya only one department shorerei.
Vamutunzi vatiwo kunyange hazvo vakaendesawo tsamba yenyunyuto kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna Gunyana havasati vawana mhinduro.
Because patakaiendesa tsamba iyi, that was yekumutungamiriri wenyika, ofisi yemutungamiriri wenyika, 27 September, zvazvino hapana chakaitika. Tikadai takadaidzwa mafoni aripo, mukatarisa tinosa mafoni numbers, tidaidzei tizotaura sezvazviri. But hatinambodaidzwa kana mbonzwa anything, zvakangoperera pakupinda ipapo. Inyaya dzokuti tinosvika tongosiya pareception. Of course havangakwanisi kuona munhu wese, asi dai vanenge vagamuchira tsamba iyi masekretari acho aya vachirimbikazve, nokuti havasivo vanyora mutumwa hana ponji. Ngavachirimbika, vanosvitsa kwavanofanira kusvika tione kuti matanho.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei vasati vapindura tsamba yataurwa navamutunzi. Vamutunzi avo vakamiswa basa gore rino vaudzawo vatori venhau kuti kumiswa kwavo basa yanga iri nzira yekuvanyararidza, asi vakati kusvika nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhukadzi yagadziriswa havasi kuzonyarara.
Inini kudzingwa basa kwandakaita kwai nzira dzokundinyaradza, idzazi nzira dzokundinyaradza kuti ndakaita unotachamirireti, but then kumiririra vashandi hazirevi kuti unofanira kushanda ipapo. It continues as it were. Kunofa one side, kumuka rimwe side. Toramba tichienda. Kusvika zvagadziriswa hatienda, hatisi kutombomira. Kusvika zvagadziriswa hatingatarisi. Ukaona uchiti iwe unoona kana even iri child abuse, mwana achabhizwa, wotarisa divi. That means newe you are part of that.
Vanoona nezvemitemo nekuongororwa kwenyaya muGender Commission vaVictor Ngiwane vanotiwo vatanga basa sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo yenyika rekuongorora panoshungurudzwa madzimai. Vangiwani vanoti vakaona umbowo kumadzimai matanhatu uye varume vatatu vanoshanda kuImmigration avo vachamira pamberi pekomishini iyi nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi kubazi reImmigration.
Pana vatingati vari kuunza zvichemo zvacho zvokuti zvesexual harassment, pane madzimai matanhatu and vari pamirwa mhosva vacho varume vatatu vekuImmigration.
Vaimbova mukuru kuImmigration vaClemens Masango avo vave mabharani mukuru wehurumende vari kutarisirwa kuzopa uchapupu hwavo sezvo nyaya idzi dzakabuda panguva yavaitungamirira bazi iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutori wenhau wekuSaudi Arabia akaurayiwa kuTurkey, Jamal Khashoggi, adomwa nebepa nhau reTime Magazine semumwe wevatori venhau vakaita mukurumbira mugore ra2018. Time Magazine inoremekedza munhu kana chikwata chevanhu chinenge chakaita kuti pave nenhau dzakawanda, dzingave dzakanaka kana dzakaipa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati kana bato reDemocratic Party rikasavatsigira mukuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico, vachaudza mauto kuti avake mudhuri uyu. VaTrump vari kuda kuti paramende ivabvumidze kushandisa mari inosvika mabhiriyoni matanhatu emadhora ekuvakisa mudhuri wepamuganhu uyu, asi bato reDemocratic Party riri kuti richabvumidza mari inoita bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora. tarisiriro timari ii inenge iri yekuita mamwe mabasa asine ine kuvaka mudhuri uri kudiwa naba Trump. Rimwe sangano revagari vemuguta remamutare reUnited Mutare Residents and Ratepayers raita musangano nevemabhizimisi vemachechi, masangano evashandi pamwe chete nevagari paine chinangwa chekukurukura bhajeti reguta iri pamwe nemashandisirwo achaitwa bhajeti iri gore rinouya. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Kanzuru yeguta remutare inoti ichashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri madhora mubhajeti rayo regore rinouya. Pamari iyi mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora imari ichabviswa nevagari kuburikidza nemitero, imwe yacho ichabva kuhurumende. Mukuru wesangano revemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vaRemington Mupande vati vanotarisira kuti kanzuru inge ichicherechedza kuti makambani anoda kubhadhara mari yavo yemitero kana achiwana zvakakwana kubva kukanzuru.
Tinotarisira kuti mvura inge ichive available. Tine dambudziko remvura zvikurusa kumaindustry zedu. Mvura inowanika panguva dzinoita 6 makuseni kusvika 1 masikati. Pamwe pacho pese apa panenge pasina mvura. Industry dzedu dzinoda mvura yakawandisa, saka kana pasina mvura panenge paine dambudziko. Ende tinenge tichitarisira kuti 2019 kanzuro ichange ichitora matano yekugadzirisa migwagwa iyoyo. Tinotarisawo zvimwewo zvinosanganisira kuita business.
Bishop of Anglican Church vari pamujikandi gereva Sebastian Bakare avo vange vari pamusangano uyu vanotiwo kanzuru yeguta remutare inosungirwa kurangarira vanoshaya vakaita senherera neshirikadzi sezvo pari zvino homwe yeMayor's Christmas Cheer Fund isina mari. Imwe nhengo yesangano rinomirira vechidiki reConscious Development and Empowerment Trust muzvare vimbai bepera vanotiwo vanotarisira kanzuru yemutare kuti icherechedze vechidiki mubhajeti iri kuburikidza nekuvawanira zvekuita.
Tarisiro yedu after the summit yanhasi, tinotarisira kuti issue yesocial services muhealth sector ngaionekwe ichisumudzirika, because as my youth we are unemployed and wapedza kubhadhara $9 that is expected for you kuti wane maservices, unoona pakliniki mishonga yacho hapana. So at the end of the day tinoona kuti even my youth mazano vazhinji vacho vari kurwara and they cannot afford kubhadhara mari iyoyo. Once akwanisa kuafforda kubhadhara mari iyoyo, the services should be provided for him or her.
Imwe nhengo yevashandi vesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaIsaac Muringo vati bhajeti rinosungirwa kuona kuti vashandi vabhadharwa mwedzi wega wega nenguva yakafanira, pamwe chete nekuvawanira dzimba dzekugara nekubhadharwa mari dzehurwere pamwe neyekufambisa kuenda nekudzoka kubasa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUMRAT iro rakaronga musangano uyu Vaidson Mdue vati musangano uyu wapa mukana wekuti vagari vemuguta vape muono wavo pamusoro peramangwana rinosimudzira guta.
Kana tichitaura zvemutare city council zvairi kusanganawo nazvo zvimhinga mpini zvainoda rubetsero kubva kubhizinesi, kubva kune machechi, kubva kune maresidensi nezvimwe, uye chachiri chinangwa chekuti isusu tiite set the tone for further engagement mugore ra2019 sinzi tiri kuti isusu kana vanhu vakaramba vari mumasilos avanenge vari hapana kutaurirana kunoitika, uyezve hapana kuenda mberi kunoita service kune kubudirira kweguta. Guta ratinaro ihwani rinonzi Mutare, uyezve hatina rimwe guta. Saka tikasatobatana pakugadzirisa guta redu iri, mona kuti dzimwe dzenguva hatikwanisi kunga tiine maanswers ezvinhu zvatinongasva kunga tichiita.
Kanzuru yeguta remutare inochema nerekuti vagare vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora, izvo inoti zviri kudzosera shure mabasa ayo ekuwanira vagari zvavanotarisira. Meya weguta iri vaBlessing Tandi mazuva mashoma apfuura vakavimbisa vagari kuti vanenge vachibhadhara mitero yavo nemazvo vachawanirwa bhonasi gore rinouya, asi havana kutaura kuti bhonasi iri rinenge rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Nya Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nedambudziko rakatarisana nevamwe vechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Institute of Drugs and Alcohol Combating vaJoseph Chabangwe vanoti dambudziko rezvinodhaka riri kukanganisa zvikuru remangwana revechidiki. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuenda mberi, kuri kuwanda. Kunyanya kune vechidiki tinoona zvinoshandiswa zvichinge zviri kukwirira mberi, nokuti taakuona zvimwe zvaakushandiswa zvekuti haasiri mamadhiragi atanga tichiziya kudhara akaita sana cocaine, heroin, cannabis. Taakuona kwakubudawo mamwe madhiragi anoitwa nevanhu vanosanganiswa zvimwe zvakasiyana siyana kuti rive dhiragi, asi zviri zvinhu zvakasangana sangana. Saka naizvozvi tiri kuona kuti izvozvi zvaakuitika izvi zvaakutoita kuti kushandiswa kwemadhiragisi kunyanye kuwanda, nekuti kana dai yanga iri cocaine kana heroin inomboshayika. Zvino ine kuti iye zvino izvi vanhu vana vayosi vaakugadzira vega madhiragisi acho, zvinoreva kuti zvanyanya zvaakutityisa.
Ndezvipi zvacho zvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya?
Madrugs ari kushandiswa akanyanya ndeyekuti vanotora zvimwe zvinhu vosanganisa. Although asiri madhiragi atingati anobva muindustry maanogadzirwa, haana maformal names anoitwa, unozongonzwa zvanguva zvimwe unzi uyu musobodhiya ichi chii zvakadai, nokuti ari kutoitwa kuindustry inenge iri behind the kitchen kana kuti behind the house. Ndokwaari kuitirwa kuseri ikoko, vosanganisa votora rave doro rosanganiswa nemamwe madoro anodhaka, zvobva zvaita kuti zvinyanye. Ende isu zvinotityisa nokuti hazvina mwero zviri kugadzirwa. Madhiragisi ari kugadzirwa mubackdoor industries, hazvina mwero kuti chichakadai chide idhiragi rine mwero warinozivikanwa kuti all right idoro riri kunwiwa iri, iri doro rine 5% alcohol. Hazvisina izvozvo, zvaakungoti chero zvichinguva dhaka zvichinguva roera pasi vanwa doro iroro nenguva diki diki votodhakiwa.
Zvii zvamungati zviri kukonzera kutekeshera kwedambudziko iri?
Kuona kwedu kutekeshera, one, kana tichibvunzawo futi tinonzwa kuti kazhinji vanhu vanoti nekuti hatina zvekuita tinongoswera takagara hatina mabasa. Vamwe vanenge vachiti tinonzwa zvichitinakidza, zvichitinakira kuti tigogona kusangana nevamwe nekukurukura nevamwe vezera redu, tofanirwa kunge takadhakiwa. Kwozoitawo vamwe vanenge vachiti tine nhamo yekuti tiri kutadza kuti tibatane nevamwe vanopinda zvikoro kana vanoenda muzvikoro, nokuti isu hatina mari yekuenda kuchikoro.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Institute of Drugs and Alcohol Combating vaJoseph Chabangwe vari parunare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munau dzemitambo chikwata chema Young Warriors ma under 20 chapinda ma finals emakwikwi eCOSAFA Cup kanova kekutanga makore anodarika gumi. Zimbabwe yarova iyo Zambia iyo yanga iri pamusha 2-1. Zimbabwe ichasangana nechikwata chinenge chakunda mangwana pakati pe South Africa iyo iri kutamba pakati pe South Africa ne Angola. Ma finals kana kuti mutambo wekupedzisira unenge uriko nemusi wechina. Muchirongwa chedu che The Connection apo Ntungambili Nkomo anenge achita hurukuro neve chidiki na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko reve chidiki vari kumwa kana kuputa zvinodhaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Makaterera ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu. Kambo Teresa kubva kuna Simon na Chopa Chimbetu tavatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano weZANU PF wepagore unotanga nemusangano wePolitbureau webato iri waitirwa muHarare nhasi. Paine tarisiro yekubuda negwara rekutora kana kuti zvekuzonozeya kuumzingwane kuchaitwa musangano kutanga nemusi wechishanu. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inodaisa kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yavatenda ibiti mumatare. Chikwata cheZimbabwe under 20 chinopinda mafinals eCOSAFA under 20 ari kutambirwa kuZambia tinoti makorokoto. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina standekile mhlanga munaudze isindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.